Chikwata ichi chine nengo dzinoti vaimbove miriri weAmerica kuZimbabwe vaBruce Wharton, vaimbove miriri weAmerica kuKenya vaMark Bellamy, vaimbove mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica vaTod Moss, amai Michelle Gavin avaimbove miriri weAmerica kuBotswana, pamwe navaAlexander Noyes. Vachitaura zvavakaona mushure mekushanya kwavo kubva musi wa20 kusvika musi wa25 Chivabvu, vaBellamy vati vanoshushikana zvikuru nekuparara kwezvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe. VaBellamy vatiwo danho remauto mukufambiswa kwehurumende ratokura zvichienzaniswa nenguva yava Mugabe uye ndezvimwe zvezvinhu zvinoshusha vanhu. Vaimbove miriri weZimbabwe vaWhartoni vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, pane zvimwewo zvinoyemurika zviri kuitika muZimbabwe zvakaita segwaro idzva revavhoti iro vati rakanaka kudarika raivepo kubva nyika yavana kuzvitonga. Vativo chivimbiso chehurumende chekuti muchaitwa sarudzo dzakachena munyika chinhu chinotambirika zvikuru, uye muguta reHarare vanhu vave nekutya kushoma pane zvaimboitika munguva yava Mugabe. Vativo vemapato anopikisa vari kukwanisa kutsvaga rutsigiro vakasununguka, asi vati chinongoshoreka kunonoka kweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburitsa gwaro revavhoti rapera rinoonekwa nevanhu vose. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano uyu vakuda Bejana vanoti vafadzwa chose nekuti America ichine pfungwa yekuti idyidzane neZimbabwe kuburikidza nechido chechikwata ichi chekuda kunoona mamiriro yakaita zvinhu mushure mava Mugabe.
Zvinoratidza kuti America ichine kufunga kwairi kuita pakuti itambe neZimbabwe here. Ndiona sekunge America iri skeptical muchirwezvo, havasati vagutikana nezviri kuitwa muZimbabwe kuti zvakakodzera kuti vange vachibvisa masanction uyezve kuti vange vachigadzirisa ukama weZimbabwe neAmerica. Saka ndafara unge tiri pano tiyanana nekutamba nemamwewo maZimbabwe uye nevanga vatyoka vemuno mano.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaDaniel Chigwada vapindawo musangano uyu vanotiwo vafadzwa zvikuru nemusangano uyu kunyange hazvo paine zvimwe zvinonzi zvichiri kuda kugadziriswa.
Ndafara ndichinzwa kuti vari kuona kuti pane progress iri kuitika, although pane maconcerns achiripo, but ndiri kuona kuti pane chiedza chiripo. Saka ndafara kunzwa vamwe vachitaurawo mabhizi avo vachibvunza mibvunzo, meaning vanhu vachiri interested nekuziva kuti Zimbabwe inobudirira. Sazvinhu zvandifadzwa seZimbabwe narugara muno muAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari gweta vaAlex Magaisa ndemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvapinda mumusangano uyu. VaMagaisa vanoti zvizhinji zvataurwa nenhengo dzechikwata ichi ndezvinhu zvagara zviri kuonekwawo nevakawanda muZimbabwe. Dr. Magaisa vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe zvakaita seZEC, kupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvimwe, asi vanoti vafadzwa kuti kupinda kwechikwata ichi munyika kwakaitawo kuti kuvhurire pasi rose mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Maonero avakaita zvinhu ndo zvatiri kunzwawo zvichitaurwawo mumapepa, zvatiri kuona zvichitaurwa nevamwe veZimbabwe vakawanda, kuti hongu vanhu vanenge vane mukana vekuti vange vachitaura, vange vachifunga, vange vachiungana vachiita zvakadai, zvinhu zvakanaka, asi pane zvakati wandei zvinoenderana nekumafambiro anoita sarudzo zvinoda kuti zvigadziriswe. Zvakaita sana ZEC, zvakaita sekuti vanhu vemauto vachapindira here munyaya dzesarudzo, hurumende iri kufambisa here mareforms zvakanaka, zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. Ini ndaona kuti vanenge vakataura nevanhu vazhinji veZANUPF, EMDC nevamwewo vemapato akasiyana siyana neveCivil Society, zvinova zvinhu zvakanaka kuti zvavapa yatingati global outlook yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Chikwata cheZimbabwe Working Group ichi chakasanganawo nevemapato anopikisa, masangano akazvimirira, vedzisvondo, vemabhizimusi pamwe nevamiriri vehurumende kuti chinzwe maonero avo pakuti nyika ingaite here sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.